kuma bengi mari yakariliswa i5 million chete. Isusu ma imports edu isusu anopfuura 6 billion. So iwewe ukaririsa 5 million hapana zvawaitaba. Uri kubata vanhu kumeso. Ini ndapedza vhiki rese ndichipinda mabhangi makuru akanosanganisa naCBZ, Stanbic. Hakuna bazviriko. Chavaa kuita manje ndechekuti kana uri papriority list, in other words uda kubhadhara school fees yemwana, vanoti vanokutengesera mari iyoyo. But handizvoba zvinoitika paforeign exchange. So hapana chakaitwa chisvinu muswa 20 February 2019 pakaanaunzwa monetary policy. Chakaitwa chete ndechengoti mari dzevanhu dzanga dziri maUS dollar achinzi ari geje geje nebond note ndodzakadivaliwa.
Saka chii chingaitwe kuti mari inge ichiwanika munyika?
Economics is politics. So kana politics dzenyu dzakanhura, hazvina basa kuti maita sei, because it's a question of confidence. Zvakaimbwa naThomas Mapfumo Mukanya gore riye kunzi sabhuku wepano watadza kutonga misgovernance. Tinofanira kubvisa chipuka ichichi chinonzi bond note, todzokera kuregime yemamultiple currencies.